Mukuru weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakaudza vatori venhau kuti musangano weCongress yebato ravo wakaitwa mukupera kwesvondo wakaratidza kusafara nenyaya yekuti MDCT yave kutodoma vanhu vachaimirira musarudzo mumatunhu ayo. Vakati vakatokwidza chichemo ichi kuMDC Alliance.
Tine zvinhu matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira kuti patori ne already patori nevamwe vakatosarudzwa kumirira MDCT munzvimbo dziri kumirira Transform Zimbabwe. Saka izvo takazvikurukura tikaendesa dokumendi rezvinyuto zveTransform Zimbabwe kualliance kuti zvinhu zvigadziriswe. Zvikasagadziriswa, Transform Zimbabwe inozobva yazogara zvakare pasi kuti yoita sei kuti ipfuurire mberi.
Asi vachitaura vakamirira mutungamiri webato ravo reMDC vaWoshman Ncube, avo vanhu vemutauriri weMDC Alliance. Mutauriri weMDC vakurawo nechiwai vati sekuziva kwavo vakuru vakuru muAlliance havasati vawana chichemo cheTransform Zimbabwe.
Ichocho chunhu chisati chasvika kualliance. Chatinoziva chatakaita ndechokuti takabvumirana kuti pati imwe neimwe ichange ine maconstituency api. Ndiwo havanotarisirwa kuti vanofarira kunge vachikondesta. UMP ndofunga zvidzika kuukansela. Saka hatitarisiri kuti imwe pati inge ichipinda mune imwe pati. Zvatakasainira ndo zviripo.
Chimwewo chisiri kufadza veTransform Zimbabwe ndechekuti pazvigaro zvese gumi nezvipfumbamwe zveNational Assembly zvakapiwa bato iri hapana kana chimwe chiri mumatunhu ekumatebeleland ese ari matatu. Asi vachiwai vati mapato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance akagara pasi asati abuda nechisungo icho vakabvumirana vese.
Mazivira atinoita toziva kuti Transform Zimbabwe yakapuwa maconstituency avo andoziva kuti anofarira kunge achisvika 19. Saka mazivira andoita vakatosaina vakaratidza kugutsikana vakatenderana nazvo. Hatisi kuziva shoko rechinyunyuto ravanotaura kusvika tagamuchira chinyunyuto chavo chotorwa kubva ipapo.
Mutauriri weMDCT Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingataurire MDC Alliance, bato ravo rinoremekedza mubatanidzwa uyu uye riri kutevedza zvese zvakabvumiranwa pasi pavo. Vati nekuda kwaizvozvo bato ravo haringasarudze vanhu kuti vakwikwidze munzvimbo dzakapiwa mapato avanoshanda nawo. VaNgarivhume vanoti tariro yavo ndeyekuramba vari muMDC Alliance uye vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe mukati mesvondo rinotevera.
Hatiri kutotarisira kuti chinzwe ndezvekuti zvinhu zvigadziriswe munguva pfupi pfupi inotevera. Kana zvisina kugadziriswa nguva pfupi pfupi inotevera, zvinokosha kuti zvitogadziriswa isuwo tipe feedback kuvanhu kuti aiwa zvinyuito zvenyu zvakagadziriswa. Saka tiri kutarisira kuti mukati mevhiki kana vhiki nehafu zvinyuito zvese zvinge zvakagadziriswa.
Vanoongorora zvematongerwo wenyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti matambudziko akadai anowanikwa pamibatanidzwa yese uye anogadzirika.
Saka vanofanira kunge vachiziva kwavakananga nezvavari kuda kuita. Ndosaka tachiti vatungamiri vemapato iwaya ngava vanobatana vachinzwisana kuti vofamba sei panyaya yematambudziko ataurwa neTransform Zimbabwe nevamwewo vari kudhonona panyaya dzakasiyana siyana.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira Red Crisis in Zimbabwe Coalition vaTavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatungamiriri muMDC Alliance vagadzirise zvichemo zvenhengo dzavo.
Semusangano mukuru wakadaro unowana panogumana mapfiwa. Zvatinokurudzira ndezvekuti kana mapfiwa yagumana, utungamiri ngaugare pasi, usarambe huri mumhute yekutarisa kuti ndiani ari kutaura nhunha idzi. Kasi kuti nomet kuti munhu muduku sei kana mukuru sei, nhunha ngadziuye patafura dzobviwa dzojekesana vobva vafamba zvakanaka.
Pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance, MDCT ndiyo ichange iine vamiriri vakawanda kudarika mapato ese mudare reNational Assembly uye inotarisirwa kunge iine nhengo zana negumi nena. Mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu anoti People's Democratic Party, ZIMPF, ZANU NDONGA nemultiracial Christian Democrats. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.